Mangwanani akanaka tereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa minda kuna vana muzvina bhizimisi kuNew York. Sangano rinomirira varayiridzi rekumaruwa reAtus rinoti rabvumirana gwara richatorwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakavimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakauya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. Vamunangagwa vakataura izvi pamusangano wakaitwa nezuro kuNew York muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly, asi havana kubata nyaya yokuramwa mabasa kwavana chiremba. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 uyo akapinda mumusangano uyu anotsanangura zvisere pamusoro pemusangano uyu.
Hongo vaHwande, tiri kuno kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvakaitika nezuro usiku ndezvekuti pakaitwa musangano wezveutano wakanangana neZimbabwe pasi pedingindira rinoti Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Saka pakataura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano uyu, pakataura gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo, pakataura zvakare Finance Minister vaMthuli Ncube nevamwe vanyarikani vakasiyana-siyana vakanga vakamirira masangano akasiyana-siyana. Saka vaMnangagwa, chikuru chavakataura pamusangano uyu ndechekuti Zimbabwe yakazvipira kushanda nevekune dzimwe nyika kusimudzira nyaya dzezveutano muZimbabwe. Musangano uyu chinangwa chawo chakanga chiri chekukwezva vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vauye kuZimbabwe vazoita mainvestment mubazi rezveutano. Saka vaMnangagwa vakati hurumende yavo ine chinangwa chekuti pachasvika gore ra2030 munhu wese muZimbabwe anenge achiwanikwa aine access to kurapwa kana kuti health care. Vakatizve hurumende yavo ine chirongwa chekuvaka mahealth care facilities, zvipatara nemaclinics zvikuru sei kumaruva anokwana 6600 pakati pemakore 5 anotevera, mashanu anotevera. Vakataurawo nenyaya yemasanctions, vakamashoropodza vachiti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe zvisiri pamutemo, vari kuti ndizvo zviri kukanganisa kufamba zvakanaka kwenyaya dzezveutano. Asi takakoshesesa vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika ava, vaMnangagwa vakavavimbisa kuti anenge auya achibva kuAmerica, Britain, India, chero kupi achida kuinvesta munyaya dzezveutano achapuhwa munda mahara. Ndiyo nyaya yakakosha yandakaona ya vakataura iyoyo nezuro vawande vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika.
Pakataurwa nomutungamiri wenyika apa, vakatambirwa sei nevanhu vakanga vari mumusangano uyu?
Vakatambirwa zvakanaka nevanhu vakanga vari imomo, vachivimbisawo kuti hai vari kuda kushanda nehurumende yavo neZimbabwe pakusimudzira nyaya dzezveutano. Hapana vandakaona vaine kugunun'una.
Pavanhu vakanga varipo, pane vamwe vakuru vakuru hereka kuti vamwe vamakambani makuru amakaona mugaziva?
Pakanga paine vamwe vemasangano akasiyana siyana vahwande, vanosanganisira vaPeter Sands, vana vaexecutive director veGlobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Vakataurawo vachivimbisawo kuti haiwa vachaenderera mberi vachibatsira hurumende apo neapo kurwisa zvirwere zvakasiyana siyana, zvikuru sei HIV nemalaria. Pakaitawo vanonzi vaEllen Egler, vanova CEO weinonzi End Fund inowanikwa ichishanda kuZimbabwe, naivo vakavimbisa kuti haiwa vacharamba vachienderera mberi vachibatsira nyika yeZimbabwe.
Vaobedhaya Moyo, vakataurawo vachiti chinyi kana takatarisa kuti vakasiya kumusha madhokotera asingaiti basa, zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyaya dzezveutano? Pane chavakataurawo here chakatambirwa?
Nyaya yekurama mabasa kwemadoctors, havana kana kumboibata, havana kumboibata nyaya nachiremba, chero vamunangagwa vacho havana kuibata. Asi vakabvuma havo kuti hongo zvino hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Asi chakakosha chavakataura vaObadhaya Moyo vachiedzawo kukwezva vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, vakapa muenzaniso wechipatara chechitungwiza chavaimbotungamira vasati vapuwa basa rekuita gurukota rezveutano navamunangagwa. Vakati ivo vachiri kutungamira chipatara ichi, vakatsvaga anonzi mapartnerships, vakanga vachishanda nemabhizinesi nevemabhizimusi vakazvimirira vega. Saka vari kuti vakavabatsira zvikuru pakumusidzira chitungwiza hospital. Naizvozvo vanoti vekune dzimwe nyika vanofanira kuwanikwa vachibatsira Zimbabwe vachiteedzera mufananidzo iwoyo.
Mutungamiri Nkomo, tinotenda zvikuru nezvawatitaurira. Tinovimba kuti uchatipamidzira futi zvekare nhasi uno.
Ndizvozvo vahwande, ndizvo zvatavinga kuno uku kuNew York.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, rakaita musangano muHarare nezuro umo rakabuda nezvisungo zvakawanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nenhengo dzebhodhi resangano ravo, makanzura eNational Executive yavo, pamwe chete nevamwe vane maonero akafanana nesangano iri. Vakabvumirana pazvirongwa zvizhinji zvavanofanira kuita mumakore mashanu ari kuuya. VaMasaraure vati zvese zviri kubvumiranwa zvichaendeswa kuCongress yesangano ravo ichaitwa muna zvitagore rino. Tabata VaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tangati demsangano wekuronga nyaya zegwarara tingatore semsangano weatuzi kuti tichitarisa munzvimbo yemashandiro atiri kuita nehondo dzatogwa dzekutsvaga labor justice nekutsvaga kungana wakaenzerana wekuenda kuzvikoro kwevana. Saka tatichirovanisa musoro pamwe chete kuti tibude negwaro rengati direct for the next 5 years kuti totora gwara ripi ratichazoenda naro kucongress yedu yatichaita muna December kuti vanhu vanokwanisa kurigamushira here kana ragamushirwa rozotitungamirira mumafambiro atichange tichiita tichienda mberi.
Saka chii chamatenderana mumusangano uyu?
Tatenderana kuti tiwedzere kuita mademonstrations atagara tichiita tichipusha hurumende yedu kuti ikwanise kuwedzera mari inotambirwa nevashandi, tichipusha kuti nyaya yemitemo inogavhena labor muzimbabwe iinderane neconstitution yedu nesection 65 yeconstitution yedu. Tatenderana kuti vana vari muzvikoro vese vanofanira kuwana mukana wakaenzerana wekudzidza dzidzo yemhando yepamusoro soro zvinove zvinangwa zvatichapesuwa nenzira dzakasiyana siyana kuti timanikidze hurumende yedu kuti ikwanise kuti vana vese vemuzimbabwe vawane dzidzo yemhando yepamusoro soro vawane mukana wakaenzerana zvichienderana nemasustainable development goals. Tazotura zvisungo zvimwe zvakawandisa zvatiri kumirira kuti zvitange zvaapprovwa necongress yedu iyo ichazenge ichiitwa muna December.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro? Varayiridzi vari kuenda here kubasa? Chii chiri kuitika apa? Vana vezvikoro vari kuuya here kuchikoro?
Muzvikoro mune manyamamire nerongo. Varayiridzi vari kushushikana nenyaya yekumuhoro wavo uyo wakauya waparadzwa neinflation iyo yekuramba ichienda. Mukaona kudonha kwakaita masalaries vhiki rinorata, kudonha kwakaita value yemasalaries vhiki rinorata tambira ndopakwira maprice zvakanyanya. Izvo zvaita kuti varayiridzi vasanyanyoite chido chekuenda kubasa. Vari kungoenda kunotandara vari kwasi vachinji havasi kutoenda zvachose. Vana vechikoro vachiri kungonetsekana muzvikoro vachidzingwa nenyaya yekuti vabereki vavo havasi kugona kubhadhara maschool fees. Zvinokwanisiro zvekushandisa muzvikoro zvakare zvekuramba zvichingoshayikwa. Tiri vadzidzo yedu iri parumananzombe zvekuti kana pakarega kuwanikwa zvekuita nekuchimbidza tinoona vanhu vari kuda kuzogara mazamanishoni ekupera kwegore vachitadza kuzonyatsobudirira zvakare vakanyanya nenyaya yekuti hakuna chiri kunyatso chinobatika chiri kuitwa muzvikoro zvedu nenyaya yekukuparara kwaita ikonomi yedu.
Mukuru weAtuzi vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti zvipangamazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakavabudira pachena kuti havangakwanisi kutendeudza zvehupfumi munyika kusvika vamisa vemabhizimisi vari kuita zveuori. MuDaily News mekare vana chiremba vari kukurudzira hurumende kuti iumbe imwe kanzuru yekutungamira hurukuro vachiti kanzuru iripo iko zvino yeApex Council haigoni basa rayo. MuHerald Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA inoti vambomisa basa vanhu vanoita 36 vanofungirwa kuve vakaita zveuori sezvo nyaya dzavo dziri mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti kutangidza mwedzi unouya vagari vemuBulawayo vatange vave kubhadhara mitero inoita 300% kana hurumende ikabvuma bhajeti raitwa nekanzuro iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadii makadii, imimi vekumiri kwemakungwa yatinamatirewo nyika yedu yeZimbabwe takatongwa nemhondi. Iye zvino dokta uchararama here akaipwa kafira mberi?
Ko iko kumiri kwemakungwa vatadza here kuita zvavakaita Sadhamu kuparadza chikwata chezano munyika muvanhu vararamewo zvakanaka?
Pamusoro uyu wachamararwe Studio 7 nevateereri veStudio 7, ini ndini michigimi chandotaurwa ndiri paLoisi yapo ndichidzigira mashoko anotaurwa nemeya veguta veHarare okuti hurumende yavabatsira nokuisa mari yebhajeti yekuti vavaga madhamu guta reHarare ndozvinopa kuti guta rogone kuwana mvura zvakanaka asi ndichiti for the meantime pari zvino davamboungana nemazizi vamboita chivanhu pamwe kuda vangabatsirwa nemvura nokuti kushungurudzwa kuri kuitwa vagari zvinopa kuti midzimu itsamwe zvinoshayisa mvura cherevhenue yekunaya chaiyo ndatenda
makadi ku vashamarari vestudio 7 makadi zvenyu vana mukoma jonga vana blessing zulu nemurese ezimbabwe ya ini chandonyatsoona ndechekuti mapresident edu ezimbabwe isu mazimbabwenzi achona masoja mapurisa tese tangofanana titongori vaurai wai iwe munhu une hama like munhu wenyama unokurudzira kuti madokta ngarambe basa wese unotonyatsoziva kuti madokta akaramba basa family mhuri yako iwe inonofa nokushaya rubatsiro saka moti chiiko nevanhu vari kurasikirwa nemhuri dzavo kunyanya imi vari kukurudzira kuti madokta angarambe basa soumwe mukoma ataura makuseni angaitaura taminuti ari kupretoria here chaa kuva kusouth africa chaa zvireve kuti waperera nemhuri yako kune hama dzedu dziri kuzimbab saka zvibatsiri kuti ukurudzire madokta dokta kuramba basa kwavaita atova muurari kwangofanira nokuuraya kuri kuita masoja vanhu kwangofanira nokuuraya kuri kuita mapurisa vanhu kwangofanana nokuuraya kwamuri kuti munangagwa ari kuita vanhu saka isu mazimbabwenzi negavhumendi yedu namapurisa edu namasoja edu tese tiri vaurayi hapana asiri muurayi kana uchikurudzira madokta angarambe basa obvious kutori muurayi namadokta achona atori maurayi ndatenda zvangu ndinonzi Redhuve
mangwanani mangwanani akanaka mhuri yose yezimbabwe mose munoteerera studio 7 ini haa ndiri kupesana nezvakawanda nyaya yekupambwa kwakaitwa dhokota inondirwadza chaizvo handihwisise kuti gavhumendi yedu yakamira sei asi iye munangagwa unongoita basa rokungofamba segarukunhu rinongombeya rechingorira hapana zvarinobudisa asi ini ndinorwadziwa nezvinotaurwa nagauri gauri ungandovudza kuti gavhumendi yedu iri kugona iri kuita zvinhu zvakanaka ipo pasina zvairi kuita munyika muno hamuna kana chirimo izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita mafuta nhasi amuka akakwira akuma $50 2 liters chingwa chapinda $12 ukanoza kutarisa chaichaizvo kuti inyika here vana vana vezimbabwe vanofanira kufa nezvaro havafaniri kuwana chikafu iye unondotaura kuti masankisheni ei wakasikwa masankisheni masankisheni anotomarwaionai ivo nokuti ivo hava kusizi vanoita vari kupamba vanhu vari kurova vanhu vari kuuraya vanhu vari kudii zvichikonzerwa naye munangagwa ndiyo timu yakatoshata inoita zvinhu zvakapata saizvo
Ndimurambi tiri paJoburg paAngela pa kuchipatara kuzvatooma izvi kuti madokuta acho vadzokere futi munangagwa wacho achava havapi mari varwere veduwo futizve havari kufa izvi hatichanyatsi kunzwisisa kuti todini chaiko nenyika yekwedu iyi hava munangagwa ndo vatongotarisana navo kuti vagadzirise zvinhu kuti madokuta adzokere kuchipatara varwere vedu vaite zvakanaka kana tenda hava munangagwa
inini zvangu ndoda kuti apapapava munangagwa apo asi vamunangagwa chava kunyatsokufunga chava chaicho chii chaichai mukati menyii nemuona uri kuita pazvinhu zviri kuitika nje muzimbabwe vakabvisa pamugabe vakati zvinhu zvese zvichanaka but vasikuda kuchinja kwaita zvinhu zvinhu zvirikutoita zvitowedzera kutofa tikumbe kuvabvunza kuti chikunyatsoitika chavo chaivo chii chinonyatsoitika pavari chirikukonzera kuti nyika irambe ichiparura kudai so asi ivo varivo vakataura kuti nyika ichanaka ndivhoterei vanhu vakavavhotera ende hatiti kuti vakavhoterwa kuti ende vakaita kubirira mavhoti but ari ngouraya nyika sazvinoti kubirira waita mavhoti akabirira kungouraya nyika here akabirira kunyatsokuita sei hatizvi andastendi ivo kuti chinyatsoitika tinoza chinzi vaenda kwakati kunogadzirisa zveupfumi hwenyika vaenda kwakati but hapana chatiri kumbona tiri kuchinja muzimbabwe iri kuwedzera kufa
zvinhu zvakadhakwa munyika umu kuti tise tichabudirira here kana kuti nyika yedu ichavakika zvinoendepi zvochinyati mazvake mazvake munangagwa nde unoitawo zvake chamisa chingoitawo zvake saka zvadhakwa izvinhu zvaida tiwane mutungamiri kana vose vabvi tiwane mwana udawo vakanyika tiende mberi nyika isidu isinouke aiwa tatambura mazimbabweni vamwe vedu vanourawo south africa vanguedu vanosungwa chirohwa vachipondiwa usiku nesikati zvinzvai zvakaoma izvo hazvibetseri.
Makadiko kustudio 7 uko vana mukoma Rwande, vana mukoma Blessing Zulu, muri kutaura na Tafimwa Kulushto ndiri muno kumberengwa. Ndoda kuudza vanhu vezano kuti ivo ndo vakatora ngozi muzimbabwe yemasankisheni, ndo vakapoti masankisheni auye. Saka chavakaradza kupirudzi vanongomudziva kuti masankisheni abve. Itai izvo naizvo zvavanoziva kuti zvofa kutidii kuti masankisheni abve. Saka ngavarege kutaura vatasi takapusa toziva avo kwaakabva, kuti ndo vakatanga hondo yacho vachiti vakangwara unovochema kuti abvisiwo. Zvinoraiva vabvisiwo havangazvigoni kuti vanda mudzvanyiriri, saka havangazvigoni. Tapedza hangu.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti mhuri dzevanhu vakafa mutsaona mbiri dzendege dzavo dzerudzi rweBoeing 737 Max dzichapiwa mari inoita 145,000 ezviuru zvemadhora, kana kuti 145,000 mhuri yega yega. Ndege dze737 Max dzichiri kurambidzwa kubhururuka kubva zvadonha imwe yacho yaishandiswa neEthiopian Airlines muna kurume gore rino. Vanhu vange vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita kunze nezuro vakavhara migwagwa mikuru muguta reWashington DC vachida kuti zvichemo zvavo zvekuchengetedzwa kwekunze zvinzwikwe. Vakaronga kuratidzira uku vakange vakurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa kana kuchikoro, asi kuti vauye kuzoratidzira sezvakaitwa nemusi wechishanu nevazhinji vechidiki mumaguta enyika zhinji pasi pose. Kuratidzira uku kwaitika nguva iyo vatungamiriri venyika dzakawanda vange vachiita musangano kuNew York wezvekuita nedambudziko remamiriro aita kunze. Muchikurongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePurdue Pharma iyo inogadzira mushonga unonzi OxyContin yakapotera kumatare edzimhosva kana kuti bankruptcy mushure mokumhangarirwa mhosva dzinopfuura zviuru zviviri zvine mazana matanhatu, ichipomerwa mhosva yekukonzera kufa kwevanhu vanopfuura mazana mana ezviuru vainzi vaishandisa mushonga uyu pakati pa1999 na2017. OxyContin inoshandiswa pavanhu vane marwadzo akanyanya kana pane avo vanenge vapinda mutsaona yakaipisisa. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatudze pamusoro pemushonga uyu pamwe chete nekambani iyi.
Kambani iri kuyatiri kuziva yanetswa nenyaya yemishonga ino zvinodhaka, kana kuti inorapa marwadzo akanyanya kusimba simba, yanga ichigadzira mushonga unonzi OxyContin. Kambani iyi ikambani yemhuri, kureva kuti it's a family owned company. Vanhu vane mari chaizvo chaizvo uye vakaita mari yakawandisa chaizvo chaizvo nekutengesa mishonga iyoyi yeOxyContin unoita kuti unyaradze marwadzo zvakanyanya. Dambudziko guru rakaitika nderekuti varidzi vekambani iyi vanga vachipfuurira kana kuti vachitenga machiremba nemamaketers kuti iwe chiremba iwewe ukanyorera vanhu mishonga yedu iyi isi tinokupawo mbasera nerweseri, zvanga zvaakuita kuti machiremba anga akunyanya kunyorera vanhu mishonga iyi kunyange vasingafaniri kuramba vachiinwa. Chechipiri, mishonga iyi vanga vasina yavatoijekesa kuti inoita kuti uite addiction yakasimba kana kuti unoibatira woita udokwa dokwa kuti ukasanwa mishonga iyo hauchakwanisi kufunctiona kana kurarama semunhu anoemararamira akanaka. So yakaitwa sud kana kuti yakaendeswa kumatare edzimhosva ichinenerwa mhosva dzekuti idzo dzekuti yaitenga machiremba uye yanga isina kuburitsa ruzivo rwakakwana kune vanhu kuti vazive kuti mishonga iyi kana kuti mapiritsi aya anokonzera dambudziko guru chaizvo rokuti vanhu vazoita nhapwa pamishonga iyi.
Zvakatora nguva yakadini kuti vakwanise kuona kuti mushonga uyu ndiwo uri kukonzera chirwere?
Zvakatora makore akati wandei tikatarisana nemushonga uyu chaiyo chaandokwana kusvika makore matanhatu ongororo yakaitwa kuti tione kuti pane dambudziko. Asi chakanyanya kunetsa apa ndechekuti kambani yairamba ichiti hatina mhosva, asi umwe ichiramba ichifuridzira ichitenga machiremba nevanodispensa kana kuti vanopa mishonga vaya mafamasisi. Nyayaenda kumatare vakawanikwa vaine mhosva, vakanzi nedare guru remuno muamerica vabhadhare mari inosvika $10 billion yemuno muamerica kubhadhara mhuri nedzihurumende mastates akashayikirwa nevanhu uye akashandisa mishonga nemari dzakawanda vachiedza kurapa vanhu vanga vaitwa nhapwa kana kuti addicted kumishonga yavo iyoyi.
Saka mishonga iyi haichadiwa here? Ichiri kushandiswa here? Chii chichaitika kumishonga uyu?
Mishonga inoramba ichishandiswa. Mishonga iyi payakapiwa resonance kana kuti payakapiwa mvumo yekuti ishandiswe, ine maconditions kana kuti ine nzira yainofanira kushandiswa. Mishonga iyi inofanira kushandisirwa muzvipatara. Muzvipatara kune vanhu vanenge vaita tsaona dzakaro kana kuti vanenge vane marwadzo akanyanya chaizvo. Asi inofanira kushandiswa ichimonitwa kana kuti zvine mwero, pane kuongorora kuti munhu apiwa mushonga uyu nenguva yakatarwa nachiremba kana kuti nenguva yakatarwa nemachiremba ane kodzero yekunyora mishonga iyi. Iyi mishonga yakasimbisisa chaizvo chaizvo zvokuti haingonyorwi nachiremba wese wese. Kune machiremba anenge aine mvumo yekunyora mishonga iyi, asi mishonga iyi icharamba ichishandiswa muzvipatara sematarirwo ayakanzi ndo ainofanira kunge ichishandiswa pamutemo. Zvinoreva kuti haichabudiswa muzvipatara, unofanira kunoipiwa muchipatara uchipiwa kwenguva yakatarwa iyoyo. Kana wapedza ipapo wopiwa imwe mishonga isina kunyanya kusimbasa izvozvo izvi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Ezangai mopao mokozi. It means I'm the big boss. Mrozi mkuru. Wega unoazia ma system yacho.
Wamuzwa ere mukomana vakomana vanomchena tongai moyo tewa na utakataka SS pasikana muriko ere
nemumvura mese tongai moyo sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa vana muzvinabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakavya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano.
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware adhus rinoti rabvumirana gwara richadhurwa nevarairidzi kwemakore mashanu ari kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muna Sandekile Mhlanga.